pa mutemo nyaya inogona kuenda kunonzi kurivhiyo kana kuti kuapiyo. Kazhinji maapiyo anoitwa kana nyaya yapera, anonzi materminated proceedings, nyaya inyatsopera. Asi kana nyaya isiri kubatwa nemazvo, rinoteerwa negwaro remutemo, atinoti maprocedural issues pachingezi. Munogona kutora nyaya iyoyo moiendesa High Court, ichibva kumajistrate court, kuti inoitwa ino, inonzi review. Process yereview yakati siyanei neappeal, nekuti paappeal unenge uchihanana kugutsikana nemutongo wapiwa nebare. Asi pareview unenge uchiti handi kufara nemubatirwo uri kuitwa maprocedures nebare. Saka ava vakaenda vachiti kureviewa maprocedures, nekuti pakanga paitwa chikumbiro chekuti nyaya iraswe mushure meivatoke because of defective ana mutsidzi vapedza eka uchapupu hwavo. Ndipo payakanga yadhirikwa kuiteshore kuti anzi aiwa mutemo uripo nemunyorerwo waakaitwa, hapana maprofita akafolowewa akakanganiswa namejastice. Saka nyaya iyoyo yakaenda kuhigh court ende akatike kutanga nyaya dzakadaro kudzimbuka kuhigh court, nekutotoshamisika kuti zvobva meti zvotonzwa zvaakubuda kubva kustate.
Pane mimwe mienzaniso here zvakadai zvakamboitika?
Onge dziripowo nyaya dzakati o dzinoitwa, dzimwe dzacho dzinotoitwa zvokutanga. Ndofunga pamakambonzwabva mahope yechimwemo, handitowo makesi zvekuti pane inonzi exception. Paexception tinenge tichitaura kuti mapepa andapiwa nehurumende ana mutsvidzidzi haasi kuburisa mhosva, saka inyaya inenge isati yatombopinda. Saka pamwe pacho mejastice anoti ai mhosva ndiri kuchiona, asi kana mutsvidzidzi vanoragora kuramba vakamira, inyaya inogona kuendwawo nayo zvakare ende dzakatomboendwa nadzo kupari High Court. Like yahopo yandiri kutaura yakano exception yake yakanoabhopwa ikoko. Saka zvinoitika zvakanyanya kuti provisions dzasati apera kuhigh court, nyaya kumajustice court nyaya yotondwa nayo kuhigh court yotonopedzeswa ikoko.
Asi chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vehurumende vati izvozvo hazvisati zvamboitika, hachisionekwi mudzi webwe?
Chiro unonya kushamisa apa patatoona press statement. Isu hatizive hurumende vachiisa mapress statement ekuti taakutoenda kumaapila. Apa taakuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kutorwa zvichienderana nematongo enyaya dzematongero enyika. Isu hatisi kuona iri nyaya ine zvokuita nematongero enyika. Tiri kuona pari kubva nemhosva yakanga yaparwa. Zvinodarirepamutoro haisoti vati hapana mhosva. They do not need a press statement to do that. They didn't need to file mapepa avo. Dare vamperadore sopra il mio corpo e vengo in mezzo a compito al tempo.